Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishipete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro mbudzi 21 2022 makateerera ku Studio 7 nepenyurenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvo muchirongwa chedu chanhasi.
Tinokumbira panguva ino ndechekuti vheki ikwanise kuwana zvikwanisiro kuitira kuti panozosvika gore inouya inge yane mari yakakwana yekuti ikwanise kurana election muno muZimbabwe.
European Union yopa Zimbabwe mari kuti ibatsirikane munyaya dzezveutano uye munyaya dzesarudzo.
Zvachinge zvakati wandei chekutanga inguva yafamba kubva pavakatanga kurambirwa kuti vatongwe vachibva kunze. Chechipiri ndechekuti mapurisa apedza kuferefeta nyaya.
Dare ronzwa chikumbiro chemumiririri weZengeza West mudare reparamende vari nhengo yeCCC vaJob Skala chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Tichakupai zviri kuitika kumakwikwi eFIFA World Cup kuKatar ayo apinda muzuva repiri nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Skala nhasi vasvitsa chikumbiro chavo chechipfumbamwe chekuti vatongwe vachibva kumba kwavo zvichitevera kusungwa kwavakaitwa mazuva zana nemakumi matanhatu adarika. Zvichakadaro dare rarasawo chikumbiro chemutori wenhau Hope Chingono chekuti nyaya yari kupomerwa yekuvhiringidza mafambisirwo enyaya mumatare chiraswe. Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Vachisvika chikumbiro chikudare gweta ravaSkala advocate avani Mpofu vati nguva yarebesa vaSkala vari muusungwa kubva pavakasungwa mazuva zana nemakumi matanhatu apfuura. VaMpofu vati nekufamba kwaita nguva mapurisa akatopedza kare kuferefeta nyaya iyi saka hapana humbo hungakwanisa kuvhiringidzwa navaSkala. Vaenderera mberi vachiti pane zvashanduka kubva pavakasungwa vachiti vamwe vanhu gumi nevashanu vanosanganisira mumiriri wechitungwizano muparamende vaGodfrey Stole vakatoburitswa muusungwa pamhosva ine chekuita nenyaya yakasungirwa vaSkala.
Zvachinge zvakati wandei chekutanga inguva yafamba kubva pavakatanga kurambirwa kuti vatongwe vachibva kunze. Chechipiri ndechekuti mapurisa apedza kuferefeta nyaya saka kupedza kwaita kuferefeta nyaya kwachinja zvakawandisa takutarisa umbowo hwavaunganidza hwavaisa pamberi pedare watiri kuti hwakuburitsa pachena kuti hapana kana chikonzero chekuti vaSkala varambire vari mukati.
Asi muchuchisi wenyaya iyi vaGeorge Manokore vati havaone chachinja kubva vaSkala pavakambonyimwa mukana wekutongwa vachibva kumba kwavo nedare raMajor Street pamwe nedare repamusoro reHigh Court. Vati vaSkala vakaburitswa muusungwa vanogona kuramba vachipara mhosva yakafanana neyavari kupomerwa vachiti aka akasike kutanga kuti vaSkala vapomerwe mhosva yakadai. Rimwe remagweta avaSkala vaJeremiah Bhamu vatenda kuti vasvitsa zvikonzero izvi kudare vachiti vanoona sekuti zvavasvitsa kudare zvinhu zvavari kutarisira kuti zvichagutsa dare. Mutongi wedare Muzvare Tafadzwa Miti vati vachatora mutongo wavo nechitatu panyaya iyi mune imwewo nyaya yavari kupomerwa yekuvhiringidza kufambiswa kwenyaya mumatare ine chekuita nekupambwa kwenhengo yebato ravo reCitizens Coalition for Change Muzvare Mo Blessing Ali. Dare rati chikumbiro chavaSkala chekuti vatongo vachibva kumba kwavo igodzoka kudare mangwana kuti chikumbiro chavo chigotanga kunzwikwa sezvo mutongi wedare ati nguva yanga yapera. panga pachinzwikwa nyaya idzi mudare mapurisa anorwisa mvonga mupopoto anga achirambidza veruzhinji kupinda mudare kunyange hazvo vanhu vashomanana varivo vakwanisa kupinda mudare vachinzwa nyaya idzi vasikala vakasungwa mushure mekupambwa kwakaitwa muzvaremo Blessing Ali kunyatsime nenhengo yezano PF vapayas jamba avo vakatobvuma mhosva pamberi pedare mutumbi wamuzvare Ali wakazowanikwa uri mutsime repane rimwe purazi riri pedyo neBeatrice wave kuora hama dzemufi dzinotadziswa kuzoviga muzvare Ali kudzamara vasikala vaburitswa mujeri mune imwewo nyaya yanga iri mumatare dare rarasa chikumbiro chemutori wenhau Hope Chingono chekuti nyaya ari kupomerwa yekuvhiringidza mafambisirwo enyaya yemumatare chiraswe Chingono anonzi akanyora padande mutande rake retwitter nezvekusungwa kwakaitwa mutungamiri wezimbabwe miners federation muzvare Hendrietta Rushwaya avo vakabatwa panhandare yendege Robert Gabriel Mugabe International Airport vachida kuburitsa goridhe rairema makirogiramu matanhatu zviri kunze kwemutemo mutongi wedare amai munoda wafa gofa vati Chingono anofanira kuti atongwe nenyaya iyi vachiti mapepa emhosva ari kuburitsa mhosva zviri pachena asi Chingono anofanira kupindura mhosva yaari kupomerwa paichatongwa gweta raChingono raGift MTC vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika panyaya iyi
application yatakaita ndeye exception exception tiri kuti isusu mhosva haisi kunyatsoburitswa kuburikidza nemastate papers aripo zviri kutaurwa nemhosva hazvisi kuenderana
amai gofa vati Chingono agodzoka kudare musi wa13 zvita pachatanga kutongwa nyaya iyi ndakamirira studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore
Zimbabwe nhasi yapuwa rubatsiro rwemamiriyoni makumi mana nematanhatu emadhora ekuAmerica kana kuti 46 million kubva kusangano reEuropean Union pasi pechibvumirano chasainiranwa nehurumende nesangano iri muHarare nhasi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Pasi pechibvumirano chasainwa nemiriri weEU muZimbabwe vaJobs von Kitchman negurukota rezvemari muzvinafundo Mthuli Ncube, bazi rezveutano richawana mamiriyoni makumana ekusimbaradza nyaya dzeutano uyewo Zimbabwe Electoral Commission yapiwa mamiriyoni mashanu nemazana mapfumbamwe ezviuru zvemadhora ekushandisa pasarudzo. VaNcube vatenda EU nerubatsiro urwu.
The country remains focused at achieving the high standard of healthcare delivery and to attain high quality of life for all its citizens. We are cognizant of the fact that
sangano esa anobatsira akaita European Union
vati okutsikirwa kwezek kwakakosha sezvo kuchiuya apo hurumende iri kuda kuti munyika mune neutongi hwejekerere sezvo zvakawanikwa kuti izvi ndizvo zvinoita kuti nyika ibudirire munyaya dzeupfumi. Vakichman vati vanofara kutsigira mabasa eutano munyika vachiti vanhu vane utano vanorarama kwenguva yakareba vachishandira nyika yavo. Vatiwo sarudzo dzakajeka uye dzinoitwa murunyararo dzakakosha kuti munyika muve nebudiriro. Vanotiwo vachatsigira masangano anoshanda akazvimirira.
Kunze kweZEC tichapawo rubatsiro kumasangano anoshanda akazvimirira kuti abatsirika nepanyaya dzekuongorora kuvhota pamwe nekudzidzisa vanhu kodzero dzavo.
Vati rubatsiro rwavawana nhasi rwakakosha zvikuru pakusimudzira utano hwevanhu munyika.
Iyi mari iri kuda kuti hurumende isimbaradze kuchengetedzwa kweutano hwevanhu.
Dr. Mangwiro vativo mari iyi ichaita kuti nyika igare yakagadzirira kana pakanyuka zvirwere zvakaita seCovid-19. Vaenderera mberi vachiti mari iyi ichashandiswawo pakusimbaradza mabasa ana mbuya utsanana avo vavati ndivo vanhu vanotanga kubatsira vanhu.
Ngatisapotei mahealth workers edu at the base kumaclinics chaiko vaveko vawanikwe manesi nemavillage health worker varipo papost vachishanda towana mishonga yacho yekuti vashandise. Tikasimbisa ikoko tichaona kuti vanhu vanoita self referral vachienda kumadistrict nekumaprovincial hospitals vanoita vashoma.
Vachitaurawo pachitiko ichi Sachi Garwe Zimbabwe Electoral Commission Justice Priscilla Chigumba vatenda rubatsiro rweEU vachiti rinobatsira zvikuru pabasa rekuronga sarudzo. Vati rubatsiro rwavakawana kubva kuEU muna 2016 kusvika muna 2020 rwakabatsira munyaya dzekunyoresa vanhu kuvhota pamwe nekuita misangano yemapato ezvematongerwo enyika akapinda musarudzo dza 2018. Justice Chigumba vati kunyange hazvo Zeki ichiwana mari kubva kuhurumende zvinofadza kuti EU iri kuramba ichitsigira commission yavo nemari yekunze kuti ikwanise kuita sarudzo.
The incoming finance you'll be able to assist us with the harmonized elections next year.
Sachi Garo, werimwe remasangano anoongorora sarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vanoti zvaitwa neEU zvakanaka nekuti bumbiro rinobvumidza kuti makomishen akaita seZEC awane mari kubva kunze kwenyika.
Saka idano ratino tambira nomufaro kuti vakwanisawo kuti vawane mari yakaita seiya iyoyo inovabatsira kuti vakwanise kusimudzira zvinoitwa kusimudzira zvesarudzo.
Vatiwo pane basa rakawanda rinoda kuitwa sarudzo dzisati dzasvika, uye ZEC inofanira kuva nemari inokwana kuita basa rese iri.
Chatinokumbira panguva ino kuti ZEC ikwanise kuwana zvikwanisiro kuitira kuti panozosvika gore inouya inge yane mari yakakwana yekuti ikwanise kurana election muno muZimbabwe. Kwete kuti mari yozongosvika chete maelections anoda kuitwa, zvinova zvinokanganisawo kugadzirira kunenge kuchifanira kunge kuchiitwa neZEC kuti election ibude zvakanaka.
Zimbabwe iri mushishi rekugadzirira sarudzo dzemutungamiri wenyika, paramende nemakanzura kana kuti harmonized election gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Muteedzeri wemutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaOsalo Siziva vanoti chiremerera chavakapiwa svondo rapera chekuti vachingamidze vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama chinoratidza kukoshesa kwavanoita vechidiki. VaSiziva ndivo vakachingamidza vaObama pagungano guru rakaitwa muNew York muAmerica nesangano reObama Foundation. Pagungano iri painge paine vanhu vakawanda kubva kunyika dzepasi rino. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaSiziva.
Tinoratidza kuti senyika yeZimbabwe tine kuremekezwa nekurikognizwa kwatinoitwa international platforms, nekuti nyika yeZimbabwe nyika ine potential yekusimuka. Munoziva kuti nyika yedu yaimbo iri kumusoro muAfrica. Tichitarisa nyaya dzedzidzo nenyaya dzimwe dzakasiyana siyana taimbowa nemari yakasimba. Saka nyika yeZimbabwe ine potential yekuva critical player in the international geopolitics of the world. Ndakanzwa kusimudzirwa ndakamirira vechidiki nenyika yangu yeZimbabwe yandinoda kuti ndive ndiri anosimudza mukuru wenyika vaBarack Obama kuWorld Democracy Forum. Izvo zvinoratidza kuti vechidiki potential and possibility dziripo.
Sei muchidaro?
Semunhu akakura achishupika ari kuchabalala kumatebelele, zvinoratidza kuti tinogona kusimudza mureza wenyika nekusimudza nyaya yekuti muZimbabwe muite demokrasi, nekuti pasi rese paite demokrasi, nekuti ndo zvatinomirira isu. Tinomirira chiedza, tinomirira kuti paite demokrasi munyika dzese, kuti munhu nemunhu irregardless of their background vagone kusimuka vachireach their full potential.
Zvii zvimwe zvamakadzidzawo pagungano iri?
Maita basa takagona kudzidza mune dzimwe nyika dzakadevelopa kuti vakazviita sei, vana Singapore nedzimwe nyika dzakasiyana, vana India kuti vari kumaneja sei maeconomies avo. Nekuti Zimbabwe senyika, basa rakatikoshera isu sevanhu anenge vachishanda vachifanira kugadzira mapolicies ndekuti tinzwisise nekushiya maigezi nedzimwe nyika kuti how do we rescue Zimbabwe out of the economic crisis yatiri pare zvino. So ndo zvimwe zvatinenge tosheya kubato redu nemunyika yese kuti tisimudzire Zimbabwe iende mberi, tigone kuchinja upenyu hwevanhu.
Sei izvozvo zvakakosha?
Nekuti sevatungamiri chinhu chakakosha ndechekuti tichinje upenyu hwevanhu. Ndo zvatinotenda nekudzidza kubva kune mamwe vatungamiri vakasiyana siyana nyaya kusimudzira kwechidiki nyaya kusimudzira kwemadzimai which is the greatest investment yemukuru wedu vachamisa nekuti vazhinji vaisazoziva utungamiri hurimo munyika but vakapiwa mukana by our lead advocate Nelson Chamisa isi vechidiki we feel proud and honored nebasa ranoitwa navachamisa kudzidzisa nekunecha vanhu vakasiyana siyana madzimai kudzidzisa nekunecha vechidiki kudzidzisa nekunecha nhengo dzebato redu vakasiyana siyana nekuti we must be able to build a credible alternative nekuti Zimbabwe iende mberi saka tinovatenda by this investment nekuti zvinotidzidzisa ndozvatakaona kuno
muunga pamuenzaniso
mukatarisa President Obama vanofamba nevechidiki ndo vanomanaja programu yavo vachigadzirira kuti vafambe pati angari mukuru weAmerica inenge ine upfumi hwakakura pasi rese izvozvo zvinoratidza kuti vane kukoshesa nekunzwisisa nyaya role of the young people ne the role yemadifferent sections of society pakusimudzira kuti nyika dziende mberi
Mutedzeri wemutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaOstalo Siziva vachitaura vari parunare kuNew York muno muAmerica. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Rimwe sangano rinonzi Citizens for Responsibility and Ethics in Washington kana kuti CRU rinoti riri kuda kuenda kumatare kuti vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump varambidzwe kukukidza musarudzo dzemutungamiri wenyika muna 2024 richivapomera mhosva yekutyora bumbiro remitemo renyika. Sangano reCRU rinoti vaTrump vakatyora chikamu chechitatu kana kuti section 3 chemutemo wakavandudzwa kana kuti 14th amendment chinoti hapana munhu akatora miko yekutungamira nyika anobvumidzwa kukurudzira vanhu kuti vapandukire hurumende. Sangano iri rinoti vaTrump vakapesvedzera vanhu kuti vapidigure hurumende pavakakundwa sarudzo dzemutungamiri wenyika dzemuna 2020 navaJoe Biden. Mamwe masangano anoti Free Speech for People ne Mi Familia Voter akabva paurawo urongwa hwekuti vaTrump vasabvumidzwe kukukidza kana kuti TrumpDisqualified.org kukurudzira matunhu ose emuAmerica kuti asabvumidze vaTrump kukukidza musarudzo. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, mutungamiri wehurumende yeUkraine vaDenis Shamail vanoti guta reKherson richangobva mukusunungurwa kubva mukupambwa neRussia rapuwa mari inosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana manomwe kana kuti 2.7 million yekusimudzira magariro evanhu mushure mekunge guta iri rapambwa neRussia. Mari iyi iri kubatsira kuti vanhu vawane magetsi, mvura, mishonga nezvimwe. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vanoti kubva zvatanga hondo iyi Russia yakanda zvombo zvinodarika zviuru zvina nemazana mashanu muUkraine. Russia iri kutiwo iri kuda kuti mauto emuUkraine aferefetwe mushure mekunge pabuda video inonzi ndeye mauto eRussia achiedza kukanda zvombo pasi asi mumwe wavo achiramba kukanda futi pasi zvakapa kuti vose vabve vapfurwa vachiurayiwa. Muchirongwa chedu chatinotarisa nyaya dzezveutano, dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kuyambira veruzhinji munyika kuti vagare vakangwarira kuti vasatapurirwe zvirwere zvakaita sekolera, typhoid nezvimwe zvinowanzopararira zvakanyanya munguva ino yezhizha. Ropafadzo Mapimidze Anotipanyaya inotevera.
Mumaviki maviri adarika, dunhu rechiredzi kumasvingo rakazivisa kuti munhu mumwe chete ainge abatwa nechirwere chekolera kuchiredzi kumasvingo. Chirwere ichi chiri kupararirawo kuMalawi neMozambique. Mumwe chiremba Dr. Joseph Chiripanyanga vanoti hurumende yange yagara ichiziva kuti chirwere ichi chinogona kunyuka sezvo kuri kutarisirwa kunaya mvura yakawanda mwaka uno.
Tinoona kuti nguva yemvura yatasvika iyi pemerera kuti mvura yakunaya zvinhu zvakuita zvakanaka takwanisa kurima. Inounza zvakare zvinonetsa munhau dzezveutano. Zvikuru kuru tinoona kuti zvirwere zvakaita sana diarrhea zvinotanga kusumuka nekuda kwekuti tsvina dzinokukurwa nemvura iyaya. Vamwe vachishandisa tinoti mabush toilet kuitira tsvina mudondo. Tsvina dzedzo dzinokukurwa dzopinda mumvura dzatinoshandisa kana ari matsime kana iri mugodhi kana dziri nzizi kana idzo mvura dzatinozoona nyange mumatepu mumadhorobha. Tinoona dzinouya etime dzimwe nguva dzainge dzacontaminated dzazo rachina neutachiwana.
Dr. Chiripanyanga vati kune zvirwere zvakawanda zvinokwanisa kubata vanhu munguva yekunaya.
Zvimwe zvirwere zvatiri kuona zvinokura futi kana zvinowanda panguva yekunaya kwemvura zvirwere zvakaita semaallergies zvakaita sana hay fever, kuhetsura hetsura, kukosora, maflu asingaperi anosumuka zvakare panguva yekunaya kwemvura. Uye zvakare maallergy emaziso, vana vangasati maziso achitanga kutsvuka achivava. Zvatinokurudzira zvikurukuru panhau yeutano tinoti ngatiite hygiene yakanyanya, ngatigezei maoko tisati tadya, ngatimekei sure, ngatikurudziranei kuti mafruits edu anogezwa tisati tamadya, miriwo inogezwa tisati yadyiwa.
Mukuru mubazi rechemical pathology paUniversity of Zimbabwe muzvinafundo Hilda Matarira vanoti matsime nezvibhorani zvizhinji muHarare Bulawayo chitumizwa nemarondera hazvina mvura yakachena. Vaendera mberi vachitiwo ongororo yavakaita nezvenyaya yemvura kwakaonekwawo kuti imwe mvura iri kutengeswa muzvitoro haina kuchena.
Isu takaita research iyoyo tikaona kuti 33% yemvura dzakagadzirwa namakambani dzichitengeswa dzanga dzisina kushambidzika. Saka todiniko, tinofanirwa kucherechedza kuti mvura iyoyo yamaflash floods inoita kuti mabacteria namavhairasizi uye zvipfuwo, waste yezvipfuwo zvibve zvawedzera kuti kolera iuye muZimbabwe. Uye nediarrhea.
Mukuru wechitungiza Residence Trust muzvare Alice Diana Kuvheya vanoti dunhu rese rechitungiza rine matsime nezvibhorani izvo zvatovhiringidzwa nekunaisa kwakaita mvura zvokuti vave kutyira kupararira kwezvirwere.
Munomuguta masuweji anoerera pese mudzimba, murodhi, pazviborani, papi. Uye dambudziko rekusatakurwa kwemarara, marara ari kwese, hapana paasira, hapana paunofamba kubva kuward 1 kusvika kuward 25 usingasangani nemarara asina kutakurwa. Saka panguva ino yekunaya zvinhu zvese izvozvo zvinokukurwa nemvura zvichiendeswa kuzviborani kunove ndiko kwatinoraramira nako. Guta rechitungwisa hatina dhamu redu rekuti tinoti ndokwatinowana mvura. Saka zvese zvinokukurwa zvinova zvinokonzera dambudziko rezvirwere zvekorera zvatinosangana nazvo nguva ino.
Nyanzvi yezveutano Dr. Peter Mataruse vaudza Studio 7 kuti kutadza kwemakanzuru kupa vagari vemumadhorobha mvura kuri kuwedzera dambudziko iri.
Tinokumbira kuti dai vedu makanzuru dzisina kukwanisa kupa vanhu mvura yakakwana yakachena. Nekechi 2 tinonyanya kutya kuti makanzuru edu kumakwisira hakuna masuwa alive. Pane maseptic tank nemvura yakawanda yakanaya maseptic tank anozara mvura yakuerera maji ichienda mumawater bottles akodhamudzi. Saka risk ripo ndeyekutoti vanhu vanobva vati vachikuvara nemanyoka.
Vanhu vari kukurudzirwa kufashaidza mvura vasati vainwa nekushandisawo mawater guard nezvimwe. Muna 2008 kusvika 2009 vanhu vanosvika zviuru zvina vakafa muZimbabwe nenyaya yekunwa mvura ine tsvina. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Ropa Fadzo Mapimitse.
Yasvika nguva yange yakamirirwa nevakawanda pasi rose yemakwikwi e2022 World Cup ari kuitirwa kuQatar. Aya ndiwo makundano makuru emutambo pasi rose gore rino. Batanai neVoice of America mumemberero dzemakwikwi akakosha zvikuru muAfrica aya. tichange tichikupai zvizere zvinenge zvichiitika kumakwikwi aya. Tinenge tichitaura nenyanzvi nezvere mitambo inenge yoda kutambwa uye kana yapera. Tichazeya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinonwisa mvura. Zvikwata zvingangoshamisa vakawanda kumakwikwi aya. Tichazeya nezvevarairidzi. Ngatitsakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose uye ivo vemudoha. Tinenge tiri kumakwikwi aya kusvika apera. Musasaririre pamakuwerere aya pano pa VOA Africa Main Studio 7. Ngatibatanei mukuona zvidavado nemashiripiti zvichabuda kubva kunhabvu yeWorld Cup.
Mitambo yemakwikwi eWorld Cup yapinda muzuva repiri nhasi paine mitambo mitatu. England yarova Iran 6-2. Mumwe mutambo uri kutambwa iko zvino uri pakati peSenegal neNetherlands. Kwapera maminitsi makumi matanhatu nemashanu kana kuti 65 minutes ichiri Senegal 0 Netherlands 0. Nenguva dza 9 manheru ano pane mumwe mutambo pakati peAmerica neWales. Mutungamiri wesangano rinomiririra vatsigiri venhabvu munyika reZimbabwe Football Association vaJoseph Mutau vanoti veruzhinji munyika vange vakamirira mutambo mukuru pakati peSenegal neNetherlands uri kutambwa iko zvino. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Mutsanganya uye weStudio 7 nezvemutambo uyu.
Tatagara zvaine hainyanyozikanwa munyaya dze zebora saka kurova kwainayo hakwanguri pachena asi nokungoti ndivo vari kuhosawo mutambo weWorld Cup asi zvebhora chaizvo asizvavo.
Tombotarisa kuti nhasi tichaona mutambo wechikwata chinobva kuAfrica wokutanga Senegal ichange ichitamba neNetherlands. Munoona mutambo uchizobuda sei uyezve vazhinji vari kutarisira here kuona mutambo uyu?
Panhoo ndo mutambo wavakatomirira iwo. Muchitarisa zvakaita Netherlands neiyo yedu Senegal ndo yatinotarisira kuti vachange vachihwina pamugurupu ravari vachienda kumberi nemutambo. Saka ibhora rinoda kuonekwa nemunhu wese. Pachange pane bhora rakasimba.
Tinoona zvakare England ichatamba neIran kwozotiwo United States ichitamba neWales. Munoona sei mitambo iyi?
England apo tiri kuona yakakunda because reEngland riri kutotambwa izvozvo kutaura kwatsvukuta. England inogona kukunda Iran apo uyezve Wales inogona kukunda America nokuti America iye yakuda kuuyawo zvaine mune zvebhora bhora umu but haisati yanyatsosvika pekuti zvoyavo inyatsotamba bhora rinopfisiti.
Pari zvino vazhinji vari kuona kupi mitambo iyi munyika? Vari kugara vari zvikwata zvikwata here vachiona vakawanda kana kuti zvakamira sei?
Zvazvinoita manje kana mitambo yakadai soichitanga vanhu vanombotanga vachiona zvave nevari vega vachavo mudzimba asi patichazenge taakumberi nemutambo muchaona vanhu vachange vakaungana mumabhawa vachiona mitambo iyoyo.
Iyi nguva iyi yekuti mitambo yakadai iri kuitwa yakanakira vemabhizinisi here vanoita zvokutengesa zvekunwa nezvimwe?
Yakavanakira ndokunge ivo vakarongeka. Vanofanira kuziva kuti zvova kufanira kunge vachiisa zvokunwa zvinotonhorera zvine mari inotengeka. Vanhu vanouya zveshuwa vachifara ende inguva yakanaka iyoyi kuti zvovange vachiita mabhizinisi avo iyayo.
Zvii zvamungakurudzirawo vamwewo vatsigiri venhabvu vemunyika pari zvino takatarisa iyo World Cup?
Zvatingangoudza vatsigiri vedu venhabvu ndechekutika kumusha festika. Saka kungovakurudzira kuti zvo vatsigirewo zvikwata zvedu zvemuAfrica izvozvi zviri kutimiririra kumutambo weWorld Cup. Ngatimhanyei neAfrica yedu.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano rinomirira vatsigiri venhabvu munyika reZimbabwe Football Association vaJoseph Motau vachitaura naMarvelous Mutsanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Vateereri musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi apo tiri kutaura nezvemitambo yeFIFA World Cup 2022 iri kutambirwa kuQatar. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Dare ronzwa chikumbiro chemiriwe zengeza West mudare reparamende va Jobs Kala chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso richiti richapa mutongo waro nemusi wechitatu. EU yopa Zimbabwe mari yekuti ibatsirikane munyaya dzezveutano uye nyaya dzesarudzo. Tashuka kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Gaina Saidi munhau dzeIsindebele.